my honorable members is MDC Alliance. Nasitati ne caucus, yetosangana nao. And the emphasize as a guy, Simba, putting one of Fanangawa, Silama form, the good guy who fumi wa why now. Tisatita and the parliament to pay you 5 years. Then Mangwana, the guy that follow up, the charter, that is some MPs, Munweso nonga submit animal forms ake declaration.
Mune mamwe mapato ne vamwe vakazvimiriririrawo vega varimo muparamende. Muri kuona here vachiunzawo mafoma sekudiwa kwazviri kuitwa nemutemo?
Hakuti chinhu chekuti iyo zvitiri kuchitaura ka. Inine kutarisa kwangu ndakanyanya kutarisa MDC Alliance Members of Parliament. But tiri ipapo, takatarisa nyika yese. Ndiri kuona kuti zvingatiomerei vamwe. Kunyanya-nyanya vebato reZANU-PF kuti vange vachizodeclare upfumi hwese hwevai nawo maonero angu nekuti vakutya kuti vazobvunzwa kuti ko humwe upfumi uyu tazosvika nepane imwe nguva kuti vakauwana kupi.
Aha, touyawo pakuti ivo vatungamiri venyika nevatevedzeri vavo muruzivo rwenyu vakaitawo here izvozvi zvimwe chete zviri kukumbirwa kunzi vadare vaite izvo?
Ya, zvandiri kuona takatarisa vatungamiriri venyika. Isusu separlament handitika, tiri third arm of government. Program iri chiuya, yakauya tiri kuworkshop, tichitaurirwa neprogramu yedu, sekuwirirana kwatakaita patakagadzira mastanding rules and orders edu, palast parliament, ye-8th parliament, kuti wese mumiriri unofanira kuratidza upfumi hwake kunyika achifira mafomu iwayo. Saka hatisi kunyatsa kuziva kuti executive uku zviri kuitwa nemazvo here, nekuti hatisa kunyatsa kutarisa nemazvo. Asi tichaita oversight munguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo.